manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 24 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa naure Herald uri kuitika mukanzuro yeHarare pakutengeswa kwemastand kumakanzura. Asi makanzura ebato reCitizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa neHerald ndezvemugodzi matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mimwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba. Tine hurukuro nevanoita zvemitambo kuti tinzwe kuti vachapedza zororo rekisimusi vari kupi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi uri kuitwa nemakanzura ebato reCitizens Coalition for Change muguta reHarare pakutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba pamwe nemabhizimusi. Izvi zvinotevera nyaya yaburitswa nebepa naure Herald nhasi yekuti makanzura aya ari kutengeserana nzvimbo dzekuvakira dzimba nemabhizimusi nemari iri pasi kwazvo zvekusvika kumadhora makumi matanhatu vamwe vachizotengesa nzvimbo idzi nemari iri pamusorosoro. Tabata munyora anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti kuti tinzwe zvizhinji.
Iye zvino sesadunhu reHarare tanga tiri kutambura nekuti tikwanise kuwana kuti zviri kufamba sei munyaya yeland. Pari zvino mawetlands mazhinji atengeswa muHarare. Wakaenda ipapo tiri kuona kuti nzvimbo dzizhinji vanhu vanenge vane mapepa ekanzuro asi pane pasina mapepa eema. Zvichiratidzawo kuti Environmental Management Agency haisi kukwanisa kuteedzera magwara anenge achida kuti ateedzerwe kuti vanhu vapuhwe land iyoyo. Zvisinei isu sehurumende we are going to do my investigations edu toongorora kuti land iri kutengeswa sei. Katinge taona kuti land iri kutengeswa sei tiri kuvimba kuti kuendisa veruzhinji kuti macancellors nemaofficials vari involved mukati necorruption ivachasuma. Naizvozvo tida kurudzira vazhinji veHarare Metropolitan Province nyanyanyanya vanobatikidzwa mukati mecity of Harare kuti dai zvanosvibira pese pavari kufungidzira kuti angava matoro zvinoreva izvo wetlands kana kuti nzvimbo dzaive magiraundi ebhora evana kana nzvimbo dzakarizidzirwa macheti ezvikoro vakwanise kuudza mapurisa kana kuti siso yehurumende tikwanise kuongorora. Zvechokwadi tiri kushushikana zvikuru nokuti land zhinji iri kutengeswa.
Inzvimbo dzipi dziri kunyanyotengeswa muHarare zviri kunze kwemutemo vamuguti?
Tiri kuona izvozvo tine kumelbourne takabva mukusunga vanhu takasunga vanhu zvakare kuborodo nedzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vaitaura vakanga vabatwa vacho kutanch badhera is much as 60,000 $20,000.
Kwevo vekanzuro yeHarare vari kuti kudii nazvo?
Patakaedza kuongorora vamwe vakuru vekanzuro vanga vari kutaura kuti maplans akaitwa kare asi vanenge vatengesirwa vanenge vachiti kubva mukutengesirwa manje manje saka zvinhu zviri kutitambudza zvikuru sehurumende.
Tonoona nyaya imwe iri kuunetsa vamuguti inyaya yemupedzanhamo. Taizwa kuti yaifanira kunge musika uchivhurwa kisimusi isati yasvika asi nanhasi musika uyu hausati wavhurwa zvichipinza zvakare nyaya dzeuori. Muri kuibatawo sei nyaya yemupedzanhamo?
Isusu sehurumende takapindira mukati memupedzanhamo mashure maringe vanhu vachinge vanetsekana nenyaya yemupedzanhamo kuchinge kwaita kunge kunetsana pakati pemapato emaspace barons vanhu vaya vainge vachibhadharisa vanhu zvichiri pamutemo. Naizvozvo sehurumende tiri kuchoshanda pamwe chete nekanzuro iyoyo. Tine interministerial committee inosanganisira city of Harare irikutarisa marenovations nesecurity kuti ingaite sei pambedzanamo. Sezvinewo dzimwe nzvimbo dzakawanda wanda dzakakomberedza mbedzanamo dzakatanga kubva nezuro kubvumidzwa zvakaita sana Unifriends Market zuro vakatanga kuvhura vachikwanisa kuti vakwanise kusenza. Mbedzanamo pairi zvinezvi takumbira vekanzu dzatakakumbira kubva musi wa12 kuti vakwanise kugadzira mvura, matoilets, marata aisi akatemurwa panhu pavaita mhirizhonga dzavo uyezve kumuita shuwa kuti vanhu vachatendekera imomo vanhu zvechokwadi vanenge vachibhadhara kukanzuro. Tinoziva kuti mbedzanhamo inotakura 1760 vanhu vanokwanisa kutengesera imomo pazuva, asi tinovimbisa ruzhinji rwezimbabwe kuti mbedzanhamo ichavhurwa mazuva anotevera.
Vanga vari munyori anoona nezvedunhu reHarare vatafadzwa muguti vari parunare muHarare nestudio 7. Asi mumwe wemakanzura adongwa nemazita munyaya yaburitswa neHerald vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vanoti aya manyepo akanangana nekuda kuti vagari vamukire kanzuro yavo vachiti vanoforera nzvimbo dzekuvakira sezvinongoitwawo nevamwe vose.
Kanzuro yeCity of Harare inoshandisa mutemo watinotiwo Policy of Any Nature yekuti inopa vanhu vagari. Mutemo unopiwa kuvagari ndiwo unoshanda pamakanzera, ndiwo unoshanda pamaofficial. Process yayo yakafanana, unotongoapply just like any other person even uri kanzera. Zvakare pane inozi ministerial directive yakapiwa neminister wa government inogavhene kuti kanzera anowana sei redzenja, anowana sei industrial. So process iyoyo ndinodini inoshandiswa kupa makanzera. Uye zvakare hapana kanzera anopiwa discount pakupiwa kwake kwachaita industrial stands or commercial. Anongobhadhara full amount just like any other beneficiary achangapuwa nekanzuro.
Ko vatiri kunzwa kuti pane vanobhadhara discount.
Anobhadhara discount masenior management, makanzuro officials vane conditional service yakasiyana nemakanzera or emaresidents. So zvokuti kanzera apuwa discount inhema yeHerald, vari Herald achishamise ndomaitiro aro ndomaonero aro.
Asvika apa pari kunzi pane humbo kanzera Ngadziore.
Kana paine uyo aita huori abira kanzuro or abira vagari, munhu iyeye kuti mapurisa ngaadini ngaasungwe. Hakuna zvakare anobvumidzwa kutengesa stendi yaanenge apiwa under list. Vanhu vazhinji vese vari kupiwa izvezvi vari kutevera process. Apuwa list iyoyo ilist ye5 years achibhadhara mari yake pachena kukanzuro for the next 5 years. Asi kana 5 years ikasvika usina kuvaka any structure ipapo wavaiota list agreement, kanzuro inotora land yayo back. So the list agreement yeland belong to kanzuro.
Tiri kunzwawo zvakare nyaya dzehuori pakupiwa kwemastendi kana nzvimbo dzekushandira kumusika wemupedzanhamo. Mungatiudza kuti zvakamira sei?
Nyaya inechokuita nemupedzanhamo makoronyera vari politically connected ndova vamwe vanhu vari kufamba vachibhadharisa vanhu mari ma$30, ma$50, ma$100 vachiti izvo kuti uwane pedzitebho mupedzanhamo bhadhare kwatiri. But isi tiri kuti seguta hakuna mutemo iwoyo. Ivai matsotsi, mhangari yekumapurisa, endai kuzp, endai kuzaki, vanhu iyaya vadini vasungwe. Handokuwana tebho kumupedzanhamo, anoziva process.
Vanga vari vaDanford Ngadziore vanovakanzura weward 16 muHarare vari vebato reCitizens Coalition for Change vari parunare muHarare nestudio 7. Vanhu vakawanda vari kuedza kudzokera kumusha kubva kunyika dzakapoteredza, zvikuru vari kushandisa mugano weBelt Bridge. Vanonzi vari kuona chitsuku sezvo pamugano uyu pakazara zvakanyanya zvaita kuti paite mitsetse mikuru yevanhu nedzimotokari. Vamwe vatumira mashoko kuno kustudio 7 vanoti dambudziko riri kukonzerwa nekunonoka kuri kuita vashandi vezimura kuita basa ravo, asi zimura inonzi yazivisa kuti dambudziko riri kukonzerwa nekuwanda kwaita vanhu nguva imwe chete uye yavimbisa kugadzirisa dambudziko iri kuitira kuti vanhu vakwanise kunge vayambuka panosvika zuva rekisimusi anove mangwana. Kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu kumiganhu, tabata mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Ichokwadi mukoma Jonga, kwakazara kumabhodha. Tinoona kuti vanhu vazofunga kuenda nguva yekupedzisira. Tinoona kuti matraki zvekare anenge azotinonokewo kuti ange achiburitswa. Saka matraki awedzeresa mitara zvakanyanyisisa. Uye makambanis zvazoitika kumakambanis zvekuti vatinonokei kuti vange vachiendesa vashandi vanonoka kuburitswa. mumabasa. Saka ndozvimwe zvakonzeresa zvekare vanhu vari kuenda kumusha kazhinji vanhu vane mapepa chete. Saka munhu ane mapepa wese kazhinji anenge achishanda, saka ndozvanyanya kukonzeresa kuti vanhu vazoenda nguva yekugumisira saizvozvi zviso.
Zviri kuitika kubhodha ripi? Ibhodha rimwe chete here kana kuti kumiganho yese iri kupindwa nayo?
Tinoona kuti bhodha reBedbridge Border Post ndo bhodha rinenge rine vanhu vakanyanya kuti wandisei. Taona kuti bhodha replumtree of course rine vanhu vakati wandei, asi Botswana senyika dikiwo haingazoenzana nezvinowanika munyika yeSouth Africa. Saka replumtree tirikuona kuti rinenge riri kufambika zvakanaka. Vamiriri vedu vari pabhodha replumtree vanoti ivo zviri nyore kuyambuka pabhodha replumtree, nyangwe zvazvo pamboita dambudziko resystem yeimmigration yekuBotswana yamboti dzimei, asi haiwa zvagadziswa nekukurumidza. Saka vanhu vari kufamba zvakanaka. Saka tingangoti bhodha reBedbridge ndo rinenge rineka dambudziko. Pachirundu tinoona kuti pachirundu pakanyarara, hapana vanhu vakawanda. Panyamapanda border post zvekare hapana vanhu vakawanda. Forbes border post hapana vanhu vakawanda. Saka iBedbridge chete rine vanhu vakati wandei.
Mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Boka rinoona nezvemamiriro ekunze muAmerica reUS National Weather Services nhasi rati kutonhora kwakanyanyisa pamwe nemhepo ine chando chakaipa zvakabata chidimbu chenyika iyi, uye zvinogona kuunza dambudziko rinogona kutora upenyu hwevanenge vari panzendo, vanenge vasangana nematambudziko, vanhuwo zvavo vanoshandira panze, zvipfuwo zvinogara panze kana zvipfuwo zvinogara mumba. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya huye ndiri muWashington. Nasi tiri kutarisa pamusoro pezuva rekisimusi iro richange riri kupembererwa mangwana pasi rose. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Diana Kuvea vechitungwiza Residence Trust, avo vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mudunhu ravo. Regai tinzwe nyaya yavari kutaura pamusoro pevamwe vari kutarisana nezvinhu zvakaoma vari kuda kunge vachienda kuchikoro.
Christmas inei kuno kuZimbabwe hazvina kumira mushe. Zvinova zvinhu zviri kunetsa zvikuru zvichitarisa mama Christmas akapfuura, nekuti gore rino vanhu vazhinji havana pekutangira, vabereki vazhinji havana kana chikafu kana mbatya. Indau yapano nedambudziko revana vatatu vasikana vane 13 years, 8 years ne 4 years. Vasikana ava chikonzero chekuti vasave neChristmas yakanaka inyaya yekusaenda kumabasa kuvabereki vavo, uye zvekare mumwe wacho akapasa zvisingaite anove ane 13 years ende chifiro chake chacho chekuti aende kuboarding school akabuda nemaunits anoita 8 units. Saka vabereki havana kukwanisa kuti vazokwanisa vanhu vachiitira vamwe vese Christmas kana mbatya dzeChristmas havana, chikafu cheChristmas havana, nekuti vari kuvavarira kuti vatsvage vaiwane mari yekuti musikana mukuru aende kuboarding, chinova chifiro chakaita kuitwa na sekuru wake babu baba akasati vashambura tapira ndodambudziko ratinaro tozvipata tavaona vairongomiswa dzimusana ikani kwachitarisirwa kudya makeke kudya tinonaka kupfekawo hembe nyowani nezvakasiyana siyana
pari zvino zvii zvavari kushuvira muri yamuri kutaura kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
vari kushuvira kuve nembatyawu dzechrismas chikafu uye zvekare nemasikushis egore rinouya
tombotarisa nyaya yegore rinouya mari iri kudiwa imari yakawanda sei uyezve inenge ichibhadharwa ani
musikana mukuru ane 8 units ari kuda kumaaraund 1300 1300 United States dollars uyu ari kuenda form 1 then uyu ari kuenda grade 4 ari kudawo kuma $200 yekuti zvinhu zvake zviite kuchikoro kwaanodzidza kwoita wekupedzesera ane 4 years ari kudawo tongo 200-150 kuti aende kucresh kunotango ECD 1 nemainfo manoso
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii
chaiti hurumende ngaiti vanhu mabasa ndochekutanga uye zvekare ngavape vanhu mukana vanotengesa nekuti kuno kuvanhu vanopwanyirwa posi kwavanotengesera kanzuru dzichivabira vachibhadhariswa mari dzakawanda ngavaivhure makambani vanhu vazvishandire mararamiro aitwa nana baba vede kuti taiziva kuti vanopuwa bhonasi krismasi tinenge takagadzirwa zvakasiyana sei ndo matarisiro atiri kutoita tikutotarisira kuti zvinge zvakatoimprovha pane zvazvaive kare kwete kuti zviite wesi sezvazvave iko zvino
vanenge vachida kubatsira mhuri iyi vanovabata papi
vanenge vachida kubatsirawo mhuri iyi ngavatibatowo parunhare runoti plus 263-78-072-1978 plus 263-78-072-1978
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinotenda muzvare Diana Kufeya uyezve avo vanenge vachida kubatsira tinotenda kuti manzwa nhamba dzamunokwanisa kunge muchifonera kuti mubatsire vana vari kuda kuenda kuchikoro ini ndini Mavlasi Mutlanganya uye ndiri muWashington ndichiti muvene negore rakanaka Happy New Year tosangana zvakare mugore tsva rinotevera.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaObert Masaraure tichitarisa gore rino ra2022 iro rave kusvika kumagumo uye kuti zvii zvinotarisirwa nesangano ravo mugore rinouya. Ngatinzwei vachitsanangura.
Rakauyisa matambudziko akati wandei ane kusuwa kwakawanda kutanga takaona vanhu vakawanda vachisungwa vachigara mumajeri nguva refu vasina kutongwa yatinoti pre-trial detention kusanganisira vekunyatsime varayiridzi kusanganisira neni vasikala vachiri mutirongo nanhasi zvinove zvinhu zvatinosora zvakanyanya kuti hazvifanhi kunge zvichiitwa munyika inenge ichinzi ine demokrasi igore rekuti varombo vakawedzera kutambura vapfumi vachiwedzera kupfuma asiwo udzvanyiriri huchiwedzera kuti varombo kutaura kwavo kuve kushoma
ndezvipi zvikuru zvamungati zvaifanira kunge zvakagadziriswa munguva iyoyi ya 2022 zvamunoti hurumende yakapotsa
takaona kuiswa kwepvob iro rinowedzera kudzvanyirirwa kwevanhu richipasiswa nedare reparamende zvinonyanyosuwisa zvakanyanya takaonawo zvakare kuwedzera kurambidzwa kwekuratidzira freedom of assembly zviwedzera kurambidzwa takaona kupazwa kwaiitwa mapureki ekupfura hunde aiswa kunana bhalape takaona kushungurudzwa kwakanyanya kwemasiti
zvii zvamaitarisira kuti hurumende iite muna 2022
taitarisira kuti hurumende ichashandisa gore iri kuita gadziriro kutanga dzekugadzirira maelection vachiita mareforms kuimplementa marecommendations emaobserver missions akawanda akauya kuzoobserva maelections eri 2018 taitarisira kuti sezvo riri gore rekuti taakuenda kune mamwe maelections tichashandiswa kugadzira mareforms iwayo kuti panokwana maelections edu asave negagava rakanyanya vanhu vawirirane kuti ndizvo zvirimo zvabuda musarudzo taitarisirawo chepiri kuti sezvo tiri kunangana nevision 2030 tichishandisa NDS 1 taitarisira kuti pane zveupfumi tichaona kuwedzerwa kukuiswa hwaro hwakasimba hwekuti upfumi hwedu hubudirire nekuwedzerawo kupa masocial services kuvanhu vedu kusanganisira kuvawo nemvura yekumwa zvipatara nezvimwe taitarisirawo kuti reengagement yedu haichazove yepamuromo tikwanise kushandidzana nekudyidzana nedzimwe nyika tichiita kuchengetedza kodzero dzevanhu kuti tikwanise kujoina the family of nations taitarisirawo zvakare kuti Zimbabwe icharatidza umare hwayo pakugadzirira nyaya dzekurima kuti tikwanise kuita sizeni yakanaka yekurima ine zvirimwa zvinokwana zvinotaona kuti tamisa again an opportunity yekurima zvinhu zvinokwana vanhu tichitarisa kuti mainputs kudhura kwaari kuita varombo vazhinji vari kuatadza chanyanyachanya ndinotarisira in short hwanga kuri kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe hurumende iise hwaro hwekuti upfumi hupunduke tiite gadziriro dzakakwana dzemaelection
iyo hurumende inopomerawo vemasangano akazvimirira kusanganisirawo mubatanidzwa wenyu wecrisis Zimbabwe coalition kuviga nyaya yeshanduko yekuda kushandura hurumende zvinoita kuti hurumende inge ichizobudawo nemwe mitemo iri kuonekwa nemasangano akazvimirira senyu seyakaomarara
pasi rose political lobbying haina kumbobvira yarambidzwa hakuna panonzi vanhu vese ibvai muarena yepolitics kana tikatarisa section 67 yeconstitution inopa vanhu simba rekuti munhu wese ane kodzero yekuti anga achipinda mune zvematongerwo enyika hurumende yezanupf irida kuti zviitonge zvisiri pamutemo kuti macitizens anokwanisa kuve organized kuti alobhe kuti tinoda kushanda neava tiri kushanda neava hakuna munhu anga achiita lobbying yekuti zanupf yega ibve asi iyo zanu inoziva kuti yakundikana saka inotya munhu wese angotanga kuda kuorganiza inofunga kuti anoda kuudza vanhu chokwadi chekuti hurumende iripo haichagone basa
kugore ra2023 zvii zvamungatarisira
nezvishuwo zvakanaka zvegore ra2023 zvatinoziva kuti hazvise zvakazadzikiswa 2023 tichaona vanhu vachipondwa 2023 tikuona vanhu vachiwedzera kushaya marights tikatarisa budget redu riri kuratidza kuti harisi kuzosapota kuwanikwa kwedzidzo harisi kuzosapota kuwanikwa kwehealth care saka vana vazhinji vachatadza kuenda kuchikoro vanorwara vazhinji vacharamba vachishaya kurapwa
nanga makateerera kumutauriri wesangano recrisis in Zimbabwe coalition vaobeti masaraure muchirongwa chedu upenyu hwedu teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu muchikamu chedu chemitambo Kisimusi inguva yezororo yekufara nemhuri pamwe nekushanyira hama neshamwari. Michael Kariati anotitaurira kuti vemitambo vachange vachiitei panguva ino.
Vakawanda vanoti mushure mekutadza kushanyira hama neshamwari makore machoma apfuura nemhaka yechirwere cheCOVID-19. Vachange vari munzira kushanyira hama kumaruwa nemaguta. Akasiyana siyana mutambi wetsiva ane mukurumbira Brandon Dennis anoti achange ari kumusha kumasvingo achipemberera zvaakakohwa mwaka uno
Kisimusi kuindiro masvingo ndiwe zvira tinenge tichingofarawo tiriko kumasvingo tiri panenge tichicelebra sezvakare tichicelebra mutambi wangu
vamwewo vakaita semuraridzi wenhabvu vabatai vepagedhe chenjerai dhuve vanoti ino ndiyo nguva yekuve nemhuri nekuti basa ravo hari vape nguva yakakwana yekuita izvi.
Ngatarisa basa ratinoshanda here. Tinowana nguva shoma yonge tine mhuri yedu. Asi pa Christmas apa nenge ndichifara wangu ndine vana vangu tichiwana mukana nefamily yangu tichishanya kunosvikawo kana kumusha chimbonoona vana mama kumusha ikoko tinofara tinawo.
Muraidzi wechikwata cherugby cheHarare Sports Club Derek Chiware anoti varupa vatambi vavo nguva ino kuti vambokanganwa zvemutambo werugby vopawo nguva kumhuri dzavo nekuhama neshamwari.
Nguva ino isi tiri kuti paChristmas tenge tichirerutsirawo vatambi vedu tichiti ndiyo nguva yekuzorora, saka tinoencourage zvatisina kuti active rest vanawo maprogramu avanenge vachiita, asi kunyanyanyanya zvepafield tiri kuti tamboti zorore mbichana kuti vakwanise kuspendawo time nevamwe wavo. Saka Christmas yedu inenge yakati nyararei.
Aimbove mutambi wetsiva muremu wemiddleweight Farai kana anoshedzwa kunzi Kudo Mugoni anoti ino ndiyo nguva yaanoshandisa kutsvaga vechidiki vane tarenda.
Basa redu ndirekuscouta kuona matarenda sezvatakaitwawo takascoutwa nevakatiscouta, saka tinenge tiripo pakutarisa vana vadiki vachinge vachifamba vachitamba vese kuna kuti aiwa uyo anoenda kuenda netarenda redu, uyo anenge ane tarenda redu, saka tinotorawo vanewo totanga kuvadzidzisa.
Aimbobatira chikwata chekambuzuma United Shepherd Saizi anoti akanamwa nemari dzezvikoro dziri kudiwa munandira gore rinouya zvekuti Kisimisi ari kutamba ari pamba.
Christmas yedu tichangopedza tingori pamba nevana, nokuva tinogochoka nyama kemari shoma shomawo nekuti mafisi zvakaoma gore rino, mafisi akati wandira.
Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muhemeke anoti ari pamba nemudzimai wake zvekare kuEngland mushure mekunge vana vashanya kuZimbabwe kunoona gogo vavo. Asi mutambi wetsiva wechidzimai ane bhande resilver reWorld Boxing Council kuda kwache Chiwandire asika zvake achitiye haana kana mari zvekuti achange akatyora zvake ari pamba, uyezve nekutora nguva ino kugadzirira mutambo wake unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Hurumende inoti yave kuferefeta uori unonzi nebepa na ore Herald huri kuitika mukanzuru yeHarare pakutengeswa kwemastendi kumakanzura. Asi makanzura ebatero Citizens Coalition for Change ayo ari kupomerwa mhosva yekuita zveuori anoti zvanyorwa nebepa reHerald ndezvemugotsi Matsuro. Vakawanda voita chipatapata kumhanyira kumusha zvaita kuti mumwe miganhu yenyika ione mitsetse yevanhu nedzimotokari zvakareba pamberi pezuva rekisimusi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai ane mufaro, ndichikushuvirai kuti muve nezororo rekisimusi rakanaka mangwana. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gaino Gumede Saidi.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.